National Health Insurance Scheme iri kuumbwa nehurumende nechinangwa chekudzivirira vana veZimbabwe kuti vasamanikidzwa kubhadhara mari dzemuhomwe kuzvipatara. Izvo zviri kutadzwa nevakawanda vari kuzoguma varwara vari mudzimba dzavo, sezviri kutaurwa naamai Dudzai Gomo vekuTinwood North, avo vanoti vari kutatarika kuwana mari yekuratisa mwanasikana wavo yeukai maidei Gomo. Amai Gomo vanoti vakamboenda kuParirata Hospital nekuArundel Clinic, uko vakanyorerwa mapepa ekuti mwana wavo anoitwa ongororo nenyanzvi kuti dzione kuti chirwere chipi chiri kunetsa mwana uyu, asi havasati vawana mari yacho inodiwako.
Handisina kana option kana mari yekuti ndinotsvaga kana kuenda kukliniki kana dhoachairishina, handisisina, ndiri kuchemera rubatsiro. Ndakaenda kuParirenyatwa, ndikasvika kuParirenyatwa vakandinyorera matesti avakandinyorera, vakati tinozomubatsira kana pachinge pawanika mamana mari yekuti mwana aitwe matesti. Ndikazoenda kuchimwe chipatara chandakaendawo, vachibva vati zvonoendai kumatesti, asi matesti achona ende ari kuda mari yakawanda futi.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti urongwa hwehomwe iyi haufaniri kuti hutungamirirwe nevanhu vanozopfachura mari iyi, sezviri kuonekwa kune mamwe mapazi ehurumende.
National Health Insurance inogadziriswawo zvekare nhau yemichina inoshandiswa muzvipatara nemumakirinika, yogadziriswawo zvekare nhau yechipatara izvozvo kuti zvinge zvichipa vanhu maservices anenge achitarisirwa kuti maservices anenge ari pamusorosoro. Saka hurongwa uyu hwanga hwakanaka kuti mastakeholders apihwa mukana kuti vange vachipawo chipfungwa dzavo. Saka pachazenge pachizoitwa bhiru reNational Health Insurance ichazoenda kuParliament rozopasiswa. Izvo zvatinenge tichitarisirawo kuti Zimbabwe dzezenge ichitawo sedzimwe nyika dzakaita sana Kenya, ana Ghana, ana Thailand nana South Africa vave neNational Health Insurance.
Vanoti sangano ravo richange richiongororawo mafambisirwo achaitwa mari iyoyo kana homwe yabudirira kusimuka, vachiti haitofaniri kushandiswa zvisizvo sezvo iri mari inobva kumitero inobhadharwa neveruzhinji pamwe nemakambani kana kuti taxes. Varusike vanoti National Health Insurance ichabatsirawo pakuchengetedzwa kwevashandi vemuzvipatara uye nekuvandudza mihoro yavo.
Saka yekuti munhu unogara wabhadhara mari yako kare kwete kuti musi waunozorwara waunozonzimuka uchibhadhara mari.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr Aspect Maunganidze vaudza Studio 7 kuti itarisiro yavo kuti vavandudze makirinika ose ari munharaunda dzese dzemunyika. Izvo zvicharerutsira varapi kuti vasafambe nzendo dzakareba vachienda kunorapwa.
Itarisiro yedu yokuti vanhu vese vari muZimbabwe vange vari painsurance inogona kuti vakwanise kubatsirwa kunyanya kurapwa kubva kumakliniki ari munzvimbo dzese munharaunda dzatiri kumaruwa zvese nemumadhorobheni atiri vakwanise kurapwa. Izvi zvichibva kumari inenge yagara ichitorwa mumateksi evanhu pasina kuti munhu aburire kuchimwe mari.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti vanhu zvikamu zvinomwe kubva muzana ndizvo zviri pazvirongwa zvekurapa zvemedical insurance, izvo zvinosiya zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% zviri pamhene. Gurukota rezveutano Dr Douglas Mombeshora vakaudza bepanhau reHealth Times kuti ikodzero yezvizvarwa zvemunyika kuti zvive neutano hwakanaka, zvekuti hurumende yakatosainawo runyoro rwayo pazvibvumirano zveutano pasi rose nemasangano anorwira utano hwakanaka pasi rose akaita sere World Health Organization. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.